ndakaberekerwa kuChivu General Hospital. Kumusha kwangu kuri kumaronda mashanu imo makare muChivu imomo. Ndiri kutoona tinoburukira bhazi panonzi paGangarabwe tichangobva muChivu tichiita setinoenda kumabuda zuva, tichiita setinoenda kuChambara. Tisati tasvika kuChambara tinobva tasvika panonzi paGangarabwe pazvitoro ipapo ndopatinotoburukira tobva tati tasa takananga kumusha kwedu kwaMukonza. Ndakaberekwa nevabereki vangu Phineas na Maud Miriam Mukonza, avo vakatisiya havo mumhuri medu. Takanga tiri vana asiko zvino tasara vatatu. Ini ndini wekutanga, ndichitererwa nemukomana anonzi Sebastian Mukonza. Sebastian pari zvino ari kuita zvidzidzo zvake zvepamusoro zvewater engineering ari kunyika yeTaiwan uko. Kuchibva Sebastian kwaitera musikana ainzi Diana Mukonza. Diana akatisiya zvake makore akati wandei apfuura, ndofika kuna na 2004 ndopaakatisiya. Kuchizopedzisera rugotwe rwomumba medu runonzi Kudzaishe, Kudzai ndiye akava wekupedzisera. Takabarwa kumhuri yandikangoti imhuri yakanga isina kukwirira zvakanyanya. Yakanga iri mhuri yaingoraramawo upenyu hunoraramwa nevana veZimbabwe vari pakati nepakati. Ndo Profesa Riki Mukonza avo.
Vateereri vangada kunzwawo nezvemhuri yenyu weimi yamazoitawo yamaumbawo imi pachezvenyu.
Ini mhuri yandakazoitawo ndine mudzimai mumwe chete vanoitwa Dr. Chipo Mukonza, ndichiremba panyaya dzezvemabhizimusi inonzi pachirungu ya business administration. Ndo zvavakadzidzirawo, vanodzidzisawo varipo paTswane University of Technology ipapo vachidzidzisa kufacult of management sciences. Pavana ndakakomborerwa naMwari nevana vatatu, vasikana vaviri nemukomana mumwe chete. Wekutanga musikana anonzi Miriam Tadiwanashe Mukonza. Miriam pari zvino ari kuita zvidzidzo zvake zvematric. Kana pada tiri kumusha ndo ingangoda kuenzaniswa neform 6. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achange zvikabuda zvakanaka achange achiendawo kuyunivhesiti. Anoteererwa nemukomana uyo akapuwa zita rababa vake Ricky Junior. Ricky Junior ari mugrade 6. Chingade kuzivikanwa nevateereri ndechekuti Ricky Junior anotamba nhabvu, anobata pagedhi, anototamba chaiko. Takatomuendesa kuacademy yezvenhabvu, tinongoona achiuya nemamedals pano nepapo. Wekupedzisera pavana vangu ndinokutenda Nyaradzo Mukonza, nokutenda aiwa uyo achangotanga zvechikoro. Akatanga grade 1 yake gore rino. Asi akatanga grade 1 yake gore rino takatoshedzwa musunono, akawana award yake yekugona muchikoro. Ndo mhuri yangu iyi yandakaropafadzwa nayo naMwari.
Vakawanda vanokuzivai muchiongorora zvematongerwo enyika panguva imwe chete muchidzidzisa pachikoro cheTswane University. Mungatudza kuti munozvibatanidza sei zviri zviviri? Zviri zviri nyore here izvi?
Hazvisi nyore kuti uku unoshanda uku unoita zvimwe zvakaita sokuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita izvi, nekuti izvo zvekuongororwa kwezvematongerwo enyika ibasa pacharo rinotoda kuti uite tsvakurudzo usati waenda pamhepo kana kuti usati wanopindura mubvunzo kuvatapi venhau, nekuti ukasadaro unogona kupoya nemudondo ukazoshaya pekunyarira. Ini chinonyanyoita kuti zvisanyanye kundiomera ndechekuti zvandinodzidzisa nezvandakadzidzira pabasa rangu zvinonorerekera ikoko kuzvematongerwo enyika. Saka ndingangoti zvizhinji ndinenge nditori nazvo kare, asi unozochingoenda wochinotsvagurudza kuti zvii zviri kumboitika. Asi ruzivo rwumworwo wakatorudzidzira kare kubva mukutanga kwako kwawakaita zvechikoro.
Vateereri vangada kuziva kuti Profesa Mukonza vakabuda riini munyika muchienda kuSouth Africa.
Ini ndakauya 2006, ndakanga ndine hangu degree rangu rekutanga Bachelor of Arts General degree randakanga ndawana kuUniversity of Zimbabwe. Asi pandakauya kunoku basa harina kutamba, harina kuwanikwa nekukasira. Saka kwemakore maviri takatombochama zvekushanda basa rese rese raimuka panguva idzodzo. Mabasa andakashanda panguva dzakadaro anosanganisira kukanya dhaka, ndichibatsira mabhiridha vanovaka midhuri vaya vaya, kukanya zvitinha chaiko. Ndakazowanawo mukana wokuenda kunowedzeredza chikoro changu kuUniversity of Pretoria 2008-2009. Ndakaenda kuchikoro ikoko ndichingokiya kiya kutsvagawo pandaigona kuti ndisiri kuenda kuchikoro ndaitonotsvaga pekubata bata ndichishanda kuitira kuti ndiwane cheuviri uye ndiwanewo chekudya. Ipapo ndoda kuti ndizivise vateereri kuti ndakanga ndatoo nemhuri, saka ndakanga ndisingangozvitarisa inini, ndaitarisa ini pamwe chete nemudzimai nemwana mumwe chete watakanga taanaye panguva iyoyo.
Makazowana sei mukana wekupinda paTswane University pamave zvino tichunzwa nhoroondo yamataura iyo sei?
Ndakazovhururwawo mukana wekuti ndipinde paTswane University of Technology. Apo pandakatanga ndakatangira kukambasi yavo yekusosha nguve. Ndakatanga ndichiita part-time lecturing. 2011 ndo pandakazowana contract yakati rebei, vanhu vaongororawo vaonawo mashandiro andaiita. Ndobva ndapuwa contract yakanga iri ye5 years. Ndobva ndanzi ndichiuya ndibatsirane nevamwe chikamu cheTswane University of Technology chekuno kuPolokwane. Ndo pakatanga kuchishanduka upenyu hwangu ipapo. Ndapuwa permanent contract ipapo ndakabva ndakwidziridzwa kuita senior lecturer. Ndikutaura zva 2017. Pakati ipapa ndakawanawo mukana wana mikombe yandaipuwa kuti aiwa magona zveresearch. Magona zveresearch ndinodaira kuti ndikaverenga mikombe iri mumba yandakapuwa nekuda kwekugona zveresearch inosvika kana 5. Ndaipuwa neTswane University of Technology. Ndati fambe fambe 2021 ndopandakakwidziridzwa zvakare, ndobva ndanzi ndava muzvinafundo associate professor. Ndo nhoroondo yangu maeringe nemashandiro andakaita muno muSouth Africa.
Makatarisa nhoroondo yenyu munonzwa sei muzvinafundo Mukonza?
Ndikatarisa nhoroondo yangu chandikagone kuti ndikamurirane nevana veZimbabwe, zvandikati zvidzidzo zvandakawana ndezvekuti kana wabuda kunze unofana kutoshingirira, haikona kusarudza mabasa pekutanga. Uona zviripo vechidiki vanobva vati tamba iri kurira, nekuti ukada kumirira kuti ndakafunda ndakaita chakati ndomirira basa rangu, pada basa iroro rinogona kunonoka kuuya kana kusatouya. Saka unotoda kutoti uite zviripo, waita zviripo haikona kukanganwa donzvo rako.